A very good evening. You are listening to Studio 7 Live Talk on Wednesday, May 25th, 2022. And this is Chris Gandhi.
And I'm Marvelous Mflanganya, who you're broadcasting from my home in Washington, D.C.
Yes, we would like to inform our listeners that due to the coronavirus pandemic, we are not able to broadcast from the studios. So you will not be able to call in since we are broadcasting from our homes.
Thanks for joining us. You're listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we're talking about Africa Day.
We are also going to look at the Davos World Economic Forum in Switzerland, which President Emmerson Mnangagwa is attending. Tomorrow, he's expected to meet Zimbabweans living in the diaspora.
We're also going to be looking at Africa Day, formerly African Freedom Day and African Liberation Day, the annual commemoration of the foundation of the Organization of African Unity on the 25th of May, 1963. It is celebrated in various countries on the African continent as well as around the world. The organization was transformed into the Africa Union on 9 July 2002 in Durban, South Africa, but the holiday continues to be celebrated on the 25th of May by many African countries, including Zimbabwe.
And we are also going to look at the delimitation of constituencies, wards, and other electoral boundaries.
The exercise signals the start of the electoral process that will see the end of voter registration at the end of this month.
Of course, marvelous. Si kangelege, si ngusege, abalaleli bethu ukuthi lamhlanje ke silendaba ezimbalwa esixoxa ngazo, sixoxa ke ngodaba lwe Davos World Economic Forum, lapho ke okulomongameli Emmerson Mnangagwa. Yes, siyabona ukubana uMnangagwa kusasa ukhangelelwe ukuthi uza xoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya. Sizakhangela njalo udaba lwe Delimitation Commission, lapho okutshengisa ukubana hayi ukhetho soluseduze soluza kwenziwa. Siyabona ukubana abaningi ababhalisanga ukuthi bavote, ikakhulu ezigabeni zabo Matabeleland, lapho okulabantu abalutshwana, okutsho ukuthi kuzaba labameli abalutshwana, ama-members of parliament kunye lama-councillors kwezinye indawo. Yes, kukhona ke indaba esikhangela ngazo ezimbalwa lamhlanje. Yes, sizaxoxa silabahlonitshwa bethu njengensukwini. Sizakhangela basincedise nje ukuhlaziya, sikhangela ke le Zim Expo. Izim Expo ke ngumdlalo wamaZimbabwe abavela eZimbabwe oyenziwa emazweni atshiyeneyo ngapha kwele Melika, uzenziwa nje kusukwana ezilandelayo. Marvelous.
Ayi wathi nokuchingamidza ine mufaro nasi nemiswe chitatu kudai apo tenge tiri kutarisa zvakawanda zviri kuitika. Tenge tiri kutanga tichitarisa isu zviri kuitika kumusangano mukuru weWorld Economic Forum uko Parisino, kuine mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Uyezve vakatarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara izvo kunze kwenyika kumusangano uyu uri kuitwa iwo kuDavos. Vazhinji vamwe vemapato akazvimirira vanga vari kushora kuti Zimbabwe ingadai iri kutanga yagadzira zviri kunetsa zvinetswa zviri munyika pane kuti vawane kweivo vachienda kumusangano uyu mukuru weDavos. Asi bato rezanuPF nevanoritsigira vari kuti ivo zvakakosha kuti vange vari kumisangano iyi, sezvo vari kuedza kukwezva nezvemabhizimusi vari pasi rose. Tichange zvakare tiri kutarisa isu zvichange zviri kuitika imo muno muAmerica kunzvimbo yeCincinnati kuOhio, uko tichaona kuine musangano mukuru weZim Expo unobatanidza vemabhizimisi vari muno muAmerica nekuCanada. Apo vachange vari kuratidza zvavanoita imo muno, uyezve muzinda weZimbabwe uchange uriko ikoko uchibatsira vanoda magwaro akadai semapassport nezvimwe. Tiri kunzwa zvakare kuti pane zvizhinji zvichange zviri kuitika pamusangano iwoyu, saka tichange tiine vanyarikani vedu vachauya vachitiudza kuti zvakamira sei. Tisingakanganwe zvakare kuti nhau dzatichangobva kutambira ndedzekuti tiri kuona kuti nyaya yesarudzo regore rinotevera yasvika kwamvura yacheka makumbo, apo tinoona kuti munyika zvataurwa izvo kuti kwatotanga pari zvino kuitwa iye inonzi delimitation section nema constituents nema wards nemamwe ma boundary ezvinoita nezve sarudzo izvi zvinoratidza kuti aiwa tatotanga kuti tichitarisa kuti sarudzo idzi dzemuna 2023 dzichiwanikwa idzo dzichizowanikwa vanhu vachizomira kunyoresa kuvhota panguva iyo sangano rezek vari kumasvingo vakazivisa kuti madzimai havasi kuenda neuwandu hwavo kunonyoresa kuvhota saka tange tichizeya nyaya iyoyi kuti zvinorevei zvatiri kuona zvekuitika izvi nyanya takatarisa kuti sarudzo idzi dzichange dziriko gore rinouya asi nhasi chechirongwa chinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kune dzimwe nyika tine gango tichange tiri kutarisa zvakawanda zviri kutarisana nezvizvarwa zvezimbabwe Chris
yes marvelous we have our first guest here I will leave you to introduce him and talk to him
aiwa tina vataona tine munyarikani wedu wekutanga vatawanda jokora vebato recitizens coalition for change tobva tatanga tichivabvunza mubvunzo wekuti tinoona kuti vamunangagwa pari zvino vari kunzvimbo yedavos uko kuine musangano mukuru weworld economic forum munoona pane zvichabuda here pamusangano uyu imi makamirira sangano renyu iri recitizens coalition for change
tinotenda makadi tete marvelous makadi mukoma gande makadi muri yeZimbabwe yakateerera tiri kuvaona vamunangagwa variko kuDavos nevamwe asi isu hationi kunge pane chinonyanyobuda chakanaka tichitarisa kuti Zimbabwe yacho zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvinoita kuti vanhu vanenge vachida kuti vauye kuzoita zvemabhizimusi vabva vatya vabva vavhunduka kuuya tinenge tichitarisa isu nyaya yemahuman rights record eZimbabwe kuti vanhu vanongopondwa vachingosungwa zuva nezuva hakuna munhu anoda kuuya kuzoinvesta kune nyika yakadaro iyoyo wotarisawo zvakare nyonganyonga irimo panyaya dzemari kumabhanga uku kuti kunoudzwa kunzi munhu anongomuka achiti hakusina anokweretesa vanhu mari mangwana yonzi yakukwereteswa mangwana kwobva kwanzi ava ndo vaakukwereteswa ava havakwereteswe saka zvinhu izvozvo zvinoita kuti vanenge vachida kuti vauye kuzobatsira Zimbabwe kana kuti vaite mabhizimusi muZimbabwe vabva vavhunduka vabva vatya kuti uku kunyika uku hakuna mutemo hakuna rule of law munhu anongomuka achiita zvaanoda totarisawo zvakare kuenda kwavanoita kwacho Zimbabwe inoshandisa mari yakawandisa kuenda kumusangano yakadaro kupfuura dzimwe nyika dzose dziri muAfrica unongochitarisa kuti Zimbabwe iri kutotambura haina kana mari asi ivo vanotora mazimari ipapa vakafamba neprivate jet yavanga vaine vanhu over 60 people tasitototarisira kuti vanenge vakatowanda vanhu ivavo vanenge vachipiwa about $10,000 yepediam saka ukatarisa mari dziri kuburitswa munhu achienda kumusangano wakadaro wotarisa kuti pane zvinobuda here ipapa vanhu vanenge vachivhundutswa nemashoko aka wanda wanda vachitaura kuti kwaita madeals e55 million kwasainwa deal re$1 billion iyoyoyo igaro ziva tagara tichivaziva vamunangagwa nezanu pf kuti vanonyepa vanoreva nhema vanonyepera vana vezimbabwe kuti kwaitwa deal rakati kwaitwa chinhu chakati wozoona muZimbabwe macho mwedzi miri mitatu gore du hapana chaonekwa hapana chabuda vanhu taakuzviziva kuti vanenge vachingoita zvekubata vanhu kumeso zvikuru sei kana taakuenda kusarudzo saizvozvi saka hationi kunge pane chinobuda ikokoko tiri kuvaona vamunangagwa vachimira nevarungu vachigara navo vachidya navo vachiita sei asi purezidendi Chamisa vakangonogara nemurungu mumwe chete yobva yatonzi vachamisa vatengesa saka voshaya kuziva kuti zvinombofamba sei vamunangagwa vanobvumirwa here kunogara nevarungu vachitaura navo vachitengesa zviri kuitika muZimbabwe vachamisa havabvumirwe saka nyaya iyoyo yoda kuti tidzidzise mazimbabwens vazvione kuti munhu ari kutotengesa nyika ndivo vamunangagwa nekuti vanopa vanhu ivavo mabusiness deals mukatarisa nyaya yepomona dump site yakapiwa kune vanhu vekunetherlands asi inyaya yaikwanisa kungogadzirwa nemazimbabwens tine mainvestors tine vanhu mazimbabwens ane mari ari muno mudiaspora neari muZimbabwe anokwanisa kupiwa madeals akaita seekupomona asi ari kupiwa munhu wekunetherlands saka ari kutengesa nyika ipapo ndiani wotarisa zviri kuitika kuchiredzi minda yevanhu iri kupiwa varungu kwa mtoko minda evani ili kupiwa varungu shinzi varungu ya kuzogadira matombo kuwange makaona machaina achipinda achinorima nekugadzira nekuita mining muwange national park vanhu vese varungu uzwa na vamunangagwa saka wozoshaya kuti vachamisa vanenge vakunzi ndeve varungu pakudii tikutoona isu kuti vamunangagwa ndo vari kuendesa nyika kuvarungu vachisiya kupa vana vezimbabwe ivhu ravo nezvikwanisiro zvinoita kuti nyika yedu ienderere mberi.
Maybe let me just come in then and just ask in English that, but what is wrong with the president going to Davos and try to re-engage at this particular moment in time? We've seen other leaders are going, like Paul Kagame from Rwanda and other countries from Africa.
There's really nothing wrong if there will be anything that will come out of it. We are not opposed to him being there, but we are opposed to him taking the biggest delegation, you know, going there, because he hires a private jet that cost over $1 million, and he takes over 60 people that are paid per diem, and all that money is taxpayers' money. How does the poorest country in the world end up taking the biggest delegation to all the meetings that they attend? Zimbabweans have been crying about that. They've been crying foul about that. So if Mnangagwa is a listening president, he should have by now listened to the cries of the citizens and reduced his delegation. And then secondly, for him to be able to go to those conferences and attract investment, he also needs to fix the things that are happening in the country. The Mnangagwa's human rights record is appalling. He continues to harass people, he continues to arrest people arbitrarily, and he continues to abduct members of the opposition, and some are even being killed. And that alone will deter any investors that they will be talking to there. No investor wants to go to a country where there is chaos, where there is no stability. And also, the only people in a country where the monetary policies are changed overnight, like what recently happened, where the Mnangagwa just declared that there is no lending, and then after a day, after an outcry, he changes again, there's no lending to certain people, to certain business people. You know, there's no country that will survive without lending. Every business people, every business company, they need financial support. They need banking loans. What other countries are actually doing is they actually offer subsidized loans, or they offer cheap loans with low interest rates, you know, so that they attract international and local investors. But that's not what we are seeing in Zimbabwe. So even if we waste money going to Davos, and then the conditions in our country are not conducive to an environment that attracts people to come and put in their money, you will find out that we will continue to lose millions, but in return, there is nothing that comes from that investment that would have put in. We have seen Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF going to conferences, and they announce, you see headlines in Herald saying they've signed a $55 million deal. They've signed a $100 million deal. But at the end of the day, you see that there is nothing that comes to the people of Zimbabwe. If there are any deals that are signed, it's shady deals, like the one that we are seeing at Pomona dam site, where a non-existent Netherlands company that I worked with Nguai, you know, that person who was involved with COVID-19 funds. He is involved with the same company that swindled Zimbabweans $60 million. That's the company that was given the deal at Pomona dam site, where that company that is non-existent, that we don't even know about, that is fraudulent, that has defrauded us before, is being paid $22,000 a day, you know, by the city council. The city council was forced into this deal by July Moyo on the instruction of Mnangagwa. So these deals do not mean anything to Zimbabweans, because They do not come down to Zimbabweans. And in any case, we have Zimbabweans that are capable of investing in Zimbabwe. And we think these people should actually be given first preference. You know, we have seen reports that pinpoint, you know, the Triple C leadership, President Chamisa, Vice President Ndaibiti, that they are dining with white people. Whenever President Chamisa meet with a white person, there is chaos, there is havoc. ZANU-PF starts, manufacturing their own propaganda. But we see Emmerson Mnangagwa with white people and actually going on to give them these lucrative deals ahead of Zimbabweans. We saw what happened in Chiredzi. Land was taken away. In Mutoko, Zimbabweans have lost their land. In Wange, a national park has been converted into a mining proprietary. And that's not what a patriotic Zimbabwean would do. A patriotic Zimbabwean would prioritize Zimbabweans first, but we are seeing Emmerson Mnangagwa prioritizing the West. The West are being given the land, they are being given mineral deals, they are even being given these Pomona deals. That should be done by Zimbabweans.
Thank you so much. Marvelous, we have a number of guests lined up. Before we go to the guests, since today is Africa Day, let's take a listen and watch this video that shows some Kalanga dance moves. I'm sure you love it, Marvelous. Start and stop there. Thank you so much for that video, Mr. Difa Wachapi Bango. He's here with us. And before we go to the other guests, we have Dr. Mavaza and Mr. Manjekwa. They are all waiting here. But let's hear a bit from Mr. Difa Wachapi Bango. That was a nice song there. Can you tell us a bit more about that, Mr. Bango?
Thank you, Mr. Kande. I'll continue.
Yeah, I said,
I video leyana siyabonga kakhulu ukuthi njengoba kwi Africa Day nje kuhle ukuthi sikhulise indimi zethu, kuhle ukuthi sikhulise ubuzwe bethu, ukwenzela ukuthi singabantu sizazi ukuthi imvelaphi ithini, sizazi imbali yethu, sizazi izinto eziningi ezenzakala ngempilo zethu, njalo lokufundisa abancane, ngoba kuqakathekile kakhulu ukuthi into leyi e-Africa bethu, thina singabantu abadala kufanele ukuthi siyithiye ithontele ezinhliziyweni zabantwana bethu, sibatshengisele ukuthi siyaziqhenya ngayo njalo siyazigqaja ngayo. Nxa singakuthiya kungumlando ongathontelanga enhliziyweni zabantwana ekugcineni, njengoba sibona ukuthi umhlaba is becoming westernized on daily basis, kuyinto enhle, yes, kodwa-ke at the same time lakhona kuyafunakala ukuthi lobuthina bethu kungaze sibucishe kokuphela. So kuyadingakala ukuthi izinto ezinje siqhubeke lokho sizipromota, siqhubeke lokho sitshengisela ubuyithi bethu, siqhubeke lokho sitshengisela ukuthi sizigqaja kangakanani ngokuba yibo-Afrika bethu, kungabi kokuthi sengathi kula amanye amazwe angaphandle kwe-Afrika aqakathekile kakhulu kwedlula thina, kodwa-ke siyaziqhenya, siyazigqaja, njalo kuhle ukuthi sikhulise imbali yethu njengoba singabantu besintwini.
Okay, hayi, siyabonga. Ungabamba nje kancane. Like I said, we have a number of guests. I think we'll start with Dr. Mavaza. I know you were listening there on the tail end of Chief Sosa's statement there about Davos and what's going on there. What's your take?
Thank you so much and good afternoon, Zimbabwe. I've heard just a part of what he says, but let me just respond. In Davos now, actually, just gone outside the conference center that I'm sitting on. It is a pity that Chief Sosa and his MDC cahoots or Triple C cahoots don't understand the international world. Zimbabwe is here as Zimbabwe, not as ZANU-PF. So we are not dining with the white people as a party. It is the nation Zimbabwe which is actually sourcing funding, sourcing investments for the country, not for the party. You had never seen ZANU-PF going out of the country addressing people for fundraising, like what Chairman did on Monday, addressing people in South Africa, some embassies for fundraising. We are not fundraisers as a party. ZANU-PF as a party, we work from home. We are a national party. We work with nationals. We are not traitors. We don't sell our birthright because of anything. What is happening at Davos? It is not only for one country. The world is here. We have got big business people here. We have got business people from each and every country. We have got the Chinese, the Americans, only the Russians are not here this year. We have got so many, the British, and we have interacted with them. Actually, you need another day to talk about what did we benefit from this trip. So when you look at it, it is for the benefit of the people of Zimbabwe. He briefly spoke about the Pomona deal. It is a pity that he does not understand what Pomona deal is. Pomona deal is a deal given to Zimbabweans by the council so that they can convert the West, the rubbish, into power. So if you look at that, yes, the Zimbabweans have asked some few Albanians to assist them because they are the experts in turning waste into power. All your rubbish you throw away, instead of dumping it somewhere, we use it to come electricity. So, Jokora, my sekuru, I respect him, so I won't say much, but I want to just tell him, he must understand, we are running a country, not only a party. They are running a party and they are so selfish and they're asking for Zimbabwe to suffer so that their party can gain something. But now what we need to look at Zimbabweans, things are getting better, not only for Zimbabweans. Today's parliament in England, they were actually screaming about prices going up. We are not the only ones suffering. The whole world is in trouble. And this is a world show, a world platform where we are finding and assisting people and understanding how can we come out of our own troubles? How can we come out of the economical downfall the world is coming into, the depression the whole world is facing? This has nothing to do with ZANU-PF rule. It is entirely the world problem. It's the year of depression, and we have to pray hard, work hard. And as I talk to you now, Professor Mthuli is if you can see, I've just shown you the COVID center where these people are coming from. That's where Professor Mthuli is discussing on how to help Zimbabwe come out of where it is. So we, as Zimbabweans, wherever we are, we must come together, unite, and work with Zimbabwe to gain the economical freedom we are looking at. And the last thing before you cut me off, I just want to tell you that yesterday the president chaired a meeting where all the Africans came together to create an African trade center where Africans can sell their products to themselves, where Africans can not only be providers of raw materials, but we must have stage one, stage two of our products. So that when we send our products out of the country, it must be a finished product. The time of Africa to become a raw material giver is ending as of today. So as of tomorrow, which is not literally tomorrow, it means we are now working towards, as Africa, to have our goods, sell them in South Africa. South Africa sell their goods to us. We sell our goods in SADC. We sell them in ECOWAS. We sell them in Egypt, wherever. Africa must sell to itself. This is the position which the MDC does not want to understand. I mean, what I'm saying, in short, the country fighting its best to come out of the economic problems. We are here not as a political party. We are here as Zimbabwe, the country which we have. You only have one country which you call yours in the whole world, and that is Zimbabwe.
Dr. Mabaza, ndombopinda ipapo ndobvunza kuti sezvo nhasi riri zuva reAfrica, reAfrica Day, pane zviri kuitwa here kuDavos ikoko kurangarira zuva iri?
Yeah, Manerana is also, as we sit here, there is going to be a gala, which is actually organized by the African Union. It will be 2 hours from now by 8 o'clock this side. So some of people are invited there. I will be attending the gala. It will be when we are just having the showcase of what Africa is, where people will be having traditional dances and some trying to show the world what Africa is and that who are we as Africans. Yes, indeed, to answer the question, there is an African gala which will take place at 8 p.m. tonight.
And also, we understand that the president will be meeting Zimbabweans in the diaspora. Mungo tiita na ngurauti shingufamba sei mangwana.
Mangwana masikati mtunga miruwe urumende, ne mtunga miruwe nyika. Vacha sanga na nevana ne Zimbabwe ku Zurich, which is about 200 miles from where we are now. Saka vana ve Zimbabwe vanogara muno Switzerland, Poland and German. Do anenge vari kuno ku Switzerland ku Zurich. President vari tsanga vachitaura mangwana pamusoro pekuti nyika yeZimbabwe iri kurongei nevana vari kunze kwenyika. Kuda kugadzirwa kana mapato kana mapoka anenge achibatsira kuti vana vari kunze kwenyika vari kuda mabasa kumusha vane maskills atiri kutsvaga vakwanise kuenda kumusha vachiwana mabasa evavo. Because kune mabasa akawandisa ari kucreatwa nehurumende asina vanhu vari kuatora. Tine maengineer, tine vadzidzisi, tine vakoti, tine zvavakawanda vari kunze kwenyika vari kunze naPresident. As diaspora, let us look home and prepare kudzokera kumusha. Havasi kugumira ipapo. Vari kuchana kuti kana kunyange usingade kuenda kumusha, asi kana uchikwanisa kushanda usatangamwe kwavakabva. Kumusha ndiko kune mudzi wako. Tumira mari kumusha, vakaidzimba kumusha, gadzirisai marodhi kumusha. President mangwana vachakumira vadai Zimbabwe kuti munokwanisa kuadopta maconstituencies. Kuti unogona kuti inini ndoda kutora chikoro changu chiri kwamutoko ndovavakira building imwe chete. Moendesa mari kumusha, building yovakwa. We are developing our country brick by brick. We are building Zimbabwe as Zimbabweans, whether you are in diaspora or not. Whether you are triple C or not, we need to build Zimbabwe as a person, as a people of Zimbabwe. Tiri wanhu vakabatana sevanhu vamwe chete. Saka mangwana kudai dyovanonzwa rinenge riri terera vaterera rinobva mugango remusoro wemukuru wenyika patenge pachiputika uchine mukaka wakarongerwa vana veZimbabwe kuti vachazogara vachinanzira nekusingaperi kana Zimbabwe yedu tabudirira muzvongwa zviri kugadzirwa kuno nekuti mutungamiri wenyika ari kugadzirira diaspora emikuru kumusha vari kugadzirirai rugare rwakanaka rwatinoshuvira.
But some people who are actually in the diaspora may question to say that how can they return home when we see that local teachers in Zimbabwe currently are crying about their salaries? Who will pay them?
Yes, that's a good question, but they are not looking at the world at large. If I tell you Zimbabwe has a large number of African citizens who are in Harare today, who are in Zimbabwe today, we have a large number of Chinese. Well, let me tell you, the grass looks greener on another side. So teachers who are leaving Zimbabwe, nurses who are leaving Zimbabwe, going abroad, they hope that there is more money abroad. Yes, there could be more money, but the quality of life, the being Zimbabwean, the cheapness of things there, it's different. Yes, people are being paid. The government has not failed to pay the teachers. What simply happened is the teachers are saying their salary is a bit low. The nurses are saying their salary is a bit low. But yes, while the salary is a bit low, we cannot just increase it today. The government is doing all that it can. We have to increase our income as a country. And when we get that, we have to then increase the payments. You must know the government is the biggest employer in the country. And therefore, we have got a lot of ballooned salary budget. And yes, we are facing problems here and there, but Zimbabwe will come out top. So we need to unite. We cannot run away from the country. We can never build this country alone. We want you. We want you in diaspora. Chinga irati to ganika I. You know what kwani rene wayo. Imi ndini vari veZimbabwe. We are chibatsirane. Mari inoti nepepana neapo. Asi tichaiona huromba hurai.
Thank you so much, Dr. Mabaza. Guest vedu vachangobva kupinda tinokuchingamidzai nemufaro. Welcome to the program. Okay, taura henyu zita renyu uyezve kuti muri kupi. Tichazenge tiina Chief Shoshe vativo enetwork yavayadonha tichavadzosa vari pafoni. Taura henyu.
Ndoti Hannes Manjengwa, ndiri kuno kucalifornia, ndiri kushandira Zoom Expo nesaza.com.
Tinoona vamanjengwa, nhasi izuva reAfrica Day, zuva iri rakakosha sei kuneni sezvizvarwa zveZimbabwe. Hatisati tapinda hedu muchirongwa chenyu cheZim Expo.
Aiwa, Africa Day izuva redu ratinobvunga kuti izuva rokuti maAfricans vese, even maAfrican Americans, vanofanirawo kupururudza kuti ndivo vakabva vakaberuka mai wavo kuAfrica. zvokuti dai taikwanisa kusangana tese tonatsoguta mabig parties kuno kuAmerica is Africa Day, but unfortunately kuno kuhaisi holiday, so we have to work. If we could find a way of getting together on a weekend and celebrate Africa Day, and I think Telugu Expo Koko, we are going to recognize Africa Day, even though it's 2 days later. But we need to make sure that all Africans, even born here, can recognize Africa Day as one of the days that they just need to recognize it, because the African do it.
Okay, Chris, maybe let me just bring in Mr. Tawanda Jokora, who's on the phone to respond to what Dr. Mavaza was saying. Mr. Jokora, you can go ahead. Kana muri kutinzwa taurai.
Please stay on the line.
Isutaneta nekuudzwa kunzi zvinhu zvichanaka. Zvinonaka rini vanhu ava vanga vachitonga kwemakore makumi mana apfuura aya, asi vanoramba vachingoti zvichanaka pamberi apo, zvichanaka pamberi apo. Hatichada izvozvo, ivo ndo vari kutotonga, ndo vanokwanisa kuti zvinhu zvinake. Dai vaikwanisa kuti zvinhu zvinake, dai zvakanaka pavakapinda vamunangagwa kubva 2017 iko zvine zvidhamuna 2023. Zvinhu zvatonyanya kuoma muZimbabwe. Zimbabwe ndo yava imwe nyika yenyika dzisina zvadzinazvo, unonzi one of the poorest countries in the world, panguva yavanga vamunangagwa vachitonga. Saka vana veZimbabwe vaneta nekuudzwa kunzi tichadya pamberi apo, tichadya pamberi apo, asi tichiona ivo vari kutungamira, ivo vezanhu vari kutenga motokari dzakanaka, vari kugara mudzimba dzakanaka, vanoendesa vana vavo kuzvikoro zvakanaka, vana vavo havatodzidzi muZimbabwe, vanoenda kunodzidza kune dzimwe nyika. Ivo havadi kurapwa kuzvipatara zvedu, vanoenda kunorapwa kuzvipatara zvekune dzimwe nyika. Saka izvozvo ndo zvatiri kutaura kuti zvinofanira kupera. Kana uchiti uri munhu ari patriotic sekutaura kwavanoita iwo vamunangagwa nevanhu vezanu PF, munhu wese ngaarapwe muZimbabwe, kusanganisira ivo. Vana vese ngavadzidze muzvikoro zvinodzidza vamwe. Saka patiri iko zvino, hatichada zvekuramba tichiudzwa kunzi zvinhu zvichanaka mangwana, zvinhu zvichanaka mangwana. Saka tiri kuti vana veZimbabwe ngatibatanei, tisu vana, tisi vene venyika, kwete zvavanouya vachitaura kuti tisi vene venyika, vachibvira ivo vamunangagwa navachiwengwa nevanhu vavo vanowirirana navo nehama dzavo. Isu tisu vene venyika ngatibatanei, tinonyoresa kuvhota neuwandu hwedu. Gore rinouya iro tobuda zvakare neuwandu hwedu tonovhota kuti hurumende iyi yadai kutitambudza, yadai kutigarisa muno mudiaspora, tiri 5 million muno. Hakusi kuda kwedu kuti tinge tiri muno, taifanira kunge tiri kumusha, tiri kumba. Iko kumba kwacho vanhu vese variko vari kungodya nhoko dzezvironda, vari kunhonga svosve nemuromo nenhamo iri kukonzereswa nevanhu vasingakwanise kutungamirira nyika.
Maybe if I can just come in there and just say, from Dr. Mavaza, the president, Emmerson Mnangagwa, will be meeting with Zimbabweans in the diaspora. What are some of the issues that you as the opposition would like him address at that meeting, should you have been in Davos or Zurich, where the meeting will be?
It's the same thing that we have, that Zimbabweans have been crying about, the issue of electoral reforms. In the electoral reforms, as Zimbabweans in the diaspora, we are continually asking and demanding our right to vote, that are Zimbabweans in the diaspora are constitutionally allowed to vote. But repeatedly, Emmerson Mnangagwa has promised that he's going to enact that electoral reform, and he hasn't done that. We all know that this is not the first time that he's meeting Zimbabweans in the diaspora. He came here, he was in New York, he was there, Marvelous, and many other Zimbabweans. He was asked by Jane Moyo about this issue of electoral reforms, and he promised in public that he was going to do that. That was even before the elections. And when the elections came, he never did that. Now I know you'll be promising again and telling diasporans that he's going to do something about it. But he is not doing anything about diasporans. There is no policy right now that ZANU-PF has passed that favors diasporans. There is nothing. Even when it comes to investments, we have Zimbabweans that are capable of investing in Zimbabwe, but they are oversighted, they are overshadowed. They are not given that preferential treatment. In fact, we are seeing foreigners, we are seeing white companies, we are seeing the Chinese, we are seeing the Russians, we are seeing other nationalities being prioritized ahead of Zimbabweans. And I will repeat again, I know Dr. Mavaza tried to tone down on the issue of the Pomona deal. The Pomona deal, if Zimbabweans that are here, they need to know that it was pushed when the councillors that belong to CCC had been removed illegally removed from council. So it was a combination of the officers that are appointed or that are employed by the city council through the Ministry of Local Government and Monzora members of parliament in the absence of the mayor. Mayor Mafume was also out. And that was when that stupid deal was pushed. Now Zimbabweans, especially Harare residents, have to foot a bill of $22,000 a day that is being paid to an ex-convict in Nguaya who works with the twins, Emmerson Mnangagwa's children. They have to foot that bill to pay to dump in their own dump site. That dump site is owned by Harare City Council. Now we have to pay Nguaya so that we dump. And we pay him again so that he processes that dump, that waste into electricity. And then after that, Nguaya sells the electricity to ZESA. So, and the city council doesn't get anything. Everything is going to Nguaya. And we all know who Nguaya works with. He works with ZANU-PF. He's part of ZANU-PF. He's friends with Emmerson Mnangagwa's children. And I've spoken to Mayor Mafume. He has addressed people on Twitter. He has nothing to do with that deal. Our councillors had nothing to do with that deal. And we are going to fight for that deal to be cancelled. And guess what? If we get that deal cancelled, they put in a clause that says $3 million must still be paid to Nguaya and the fake Netherlands country company that they are using. Why should we pay in $3 million when that deal went through without even going to tender? There were so many flouted regulations. We are not going to pay him $3 million, and as citizens, we are going to fight it until it is cancelled.
Thank you so much, there, Chief Tawanda Jokora. Back to you, Dr. Mavaza. Murukunzi watching kutaurwa nava Jokora, varukutianzi. Shamurukutaura ishkuti, vamnangagwa, vachange varukusangana nezu, zorwa jwe Zimbabwe, jinu, shavano garoita, asi, chinozo buda, apana. Pane zvingabuda here kubva pamusangano uyu?
Pane zvakawanda zvichabuda sisi, but chekutanga rega ndingobatsira vadzokora pavanoti rasikei nekuti dzimwe nguva vanomboti remerwei nekushandisa pfungwa. Pomona deal hainei nevana vava Mnangagwa, hainei hapana kana pavakanyorwa zita ravo. Idhiu rakatopasiswa necouncil, nefull council yanga yakagara. Pakagara council iyoyi, Mayor Mafume was kicked out because he had some pending charges. Anga asungwa nenyaya yehuori huri mubato reCCC, ndozvakaita kuti anga asipo, asi hazvitadzise basa kuenderera mberi. Uyezve zvaari kuita zviri kune 22,000 ichabviswa pazuva, manyepo akanyanya anotosemesa, handizivi kwaari kuawana. Hakuna mari inobviswa. Chekupedzisira ndisati ndazopinda pamhinduro ndechekuti vaDelish Nguaya havana kubatwa nemhosva, havana a single criminal conviction in Zimbabwe, havasi an armed robber sekutaura kwazvoitwa navadzokora oro nemapepa nhau oro nana hope chimono mbudzi yadhora vanenge vachingotukirira vamwe. Imi munoziva hope akatonyora achitanzi ndaka inini ndakatombosungwa ndikaenda kujeri 2017 and 18 and 19. Hakuna zvakadaro, hakuna akambondishaya, ndagara ndiri pano. And you can simply search whether I was arrested or convicted. So ndomanyepo evanhu veCCC mangwaona vari kubva mumaoko, havasosve vajaira kunonga sosve nemuromo. Asi chokwadi ndechekuti izvozvo hazvizve chokwadi, inonzi propaganda, hatingaitarisa nhasi because it's utter nonsense. But however, zvinobuda zvakawandisa. Iko zvino izvi tatova nediaspora forum. which is already in process. Yekuti kubva zvino kusvika zvichikwira ma embassy edu ari kukumbira vana vezimbabwe kwese kwamunenge muri kuti you can go to Zimbabwe, you can register yourself with your embassies so that tinenge tine database yevana vedu vari kunze kwenyika. Kana tichinge tadaro, then we will continue assisting vana vedu vari kunze kwenyika nekukubatsirai kuti mukwanise kutsvaga zvine vanduso oro zvinobudirira oro zvinogadzirika kuti zvifambe munyika yedu yeZimbabwe. Chepiri, vana vari mudiaspora, havasi vose vari mudiaspora vanova nhunzva tunzva nhundira mutsime sevana veTBC. Kune vana vari mudiaspora vanoziva Zimbabwe, vanowirirana nenyika yeZimbabwe, vanoziva kwavakabva. So kuva mudiaspora hakureva kuti uri muvengi wenyika yako. Isiri kuti pano there are so many things coming out, development, investment, zviri kunzi hatidi kungopa basa iri kuvatorwa. Uyai mupindire mangwana kana vane mubvunzo vadzokora, ndichavapa link, munokwanisa kuita link mugotaurawo nemukuru wenyika muchibvunza, muchapiwa slot yevari kunze vasiri kuZurich by tomorrow. Saka haisi nyaya yekuti tingangoramba tichidzokodza nezvayo, nekuti chokwadi ndechekuti pane zvakawanda zvichashanduka nekuda kwemusangano uyu. Uyezve usakangana kuti kana president vataura zvinoitika, nekuti he is above the law, he is the president, so whatever he says becomes the law. Saka we have to have trust in our president, and we trust that that will happen. And vasingafunga kuti zvinoitika vakaita savana dzokora nebato ravo risina musoro, tinowanzvira tsitsi, tinoti kune vana veZimbabwe, uyai muteerere president wenyu achitaura, mucheme zvichemo zvenyu zvinonopindurwa, nekuti our president is the listening president.
Vadzokora varikuda kukanda shoko, ndanzwa.
Let's give a chance to Mr. Manjekwa so that we are done with him, and then we can bring Mr. Dzokora back. Yes, so Mr. Manjekwa, can you tell us about the Zim Expo? When is it going to happen and where?
Sure. Yeah, it's going to happen this weekend, Memorial Day weekend, from Friday, the 27th of May, until the end of Sunday. We are doing it in Cincinnati, Ohio, right at the corner of Kentucky, at the Radisson Hotel. That's where we are going to do it.
Mm-hmm. So what can we expect? We know there will be some entertainment. What can we expect?
Yes, for the entertainment, well, you can expect a whole full range of activities. In fact, I can go through them in order. Starting on Friday morning, so we're going to play a little bit of golf. People are going to be there, about 8 of us are going to play golf. Then after golf, or in fact during golf, there's going to be passport renewals or consular services with the Embassy of Zimbabwe. It's going to be there, providing all embassy services they do in Washington, D.C., to avoid people from going to D.C., come to the expo, get your papers done. Now, in the evening on Friday, we have a business dinner. We have exhibitors who are going to be exhibiting on Saturday, talk a little bit about what they want to exhibit and talk about business, and the ambassador is our keynote speaker. That's like our meet the ambassador kind of an evening. In the night, the kids or people that want to party, we are having a white party just down the street from the hotel that we are meeting. That's Saturday. Hopefully we get time to rest, because Sunday morning we are starting the day with passport renewals again. And also, business exhibits are going to be open all day Saturday. In the evening, we have a musical concert by Jazz Signal and Sandra Ndebele. They are flying right now. In fact, they're in the air right now, coming from Zimbabwe, coming to Zim Expo. And then on Sunday, during the day, we have three Zimbabwean teams that are playing soccer. We have a Zim Expo trophy, so it's a soccer tournament. And at the sidelines of that, we have a barbecue, picnic, gochi-gochi, where people are going to be eating Zimbabwean food, sada, nyama, maguru, whatever they want to eat. They'll be cooking on location there. And then in the evening, we're going to close the weekend with a concert by Toki Vibes right there on location. And Mzo 7 is also going to perform on Sunday evening. So that's the lineup of events that are happening this weekend.
Mm-hmm. Thank you so much. Unless you have more to add, Marvelous, I think maybe we can let Mr. Manjekwa go, because We are having too much politics.
Yes, I think I wanted to actually ask Mr. Majengwa something important that you said that interested me, that you're going to have a booth with CCC and ZANU-PF. And this is interesting because we've been seeing a lot of people calling on tolerance amongst, you know, the different political parties in the country. And then you also spoke about the ambassador meeting the mayor of Cincinnati, as they have a twinning between the city of Ohio, I think you said, and the city of Cincinnati and Harare. Can you tell us a little about that? Motaure Nation.
Yeah, sure. Muswe Saturday, Muscat, ambassador, Wakakokwa. In fact, pane Zimbabwean and Shona art exhibit. Cincinnati, I get another Dominic Behera or something. I forgot his
Dominic Behera.
Right, yeah. And the art exhibit. So I got caught in Zimbabwe, Harare, Cincinnati, sister city. So one thing what he show at their own, in fact, they've been doing it already this week. So I was working the ambassador, what I know now at their on location. And then what I meet, what I found out in a vice mayor, the one of our crew, what I meet with sister city, Yoyo, Mr. Sarat, what you over. Then you mentioned in Yema booth, not a band one, but take some booth, Wakawanda. We are, in fact, we want more. Then exhibit space, Wakawanda. But among those who are exhibiting, Panewe CCC, Newe ZANU PF, Newe Saza.com, Newe Cargo Link, Newe Mubatra Pamwe, Yana Savana, Arkuya Kukuno for that, Ne Bonzi Medical Aid. So we are trying to bring the services that the people are looking for on location, good and honest, the good apa abata, and get a feel of home and a feel of how they can be able to support their home. Kwaona mubatira pamwe ya Savana, it's a program yakuita ku Zimbabwe yekubatsira ma drug addicts on location. And some of us here, we don't know how bad it is. Savana knows that, and she's coming to tell us and probably seek help from the Zimbabweans. Because I think right now, only the Zimbabweans can help the Zimbabweans.
Mm-hmm. Yeah, ko panyaya yeSCCC neZANU-PF. Tinomboona vanhu vachitatsurana. Pane zvamuri kugadzira here kuti tisazoone pachiwanikwa vanhu vachizonetsana?
Yeah, no, isusu takavaudza kuti isusu seZimu Expo hatiiti politics. We are a non-political business entity. So we provide a platform for you to give your literature and talk to your people, but no code of conduct. Tiriwan on Damutemo and America anyone on Damutemo. So Mukawuya Kuzimu Expo, Uya Muchiza, Mukiauta Ron Zakanaka, to net respect. Mukataka Tukana, Mapurisa, Cincinnati, Afaran, or Tema anyway, Kangoadeza, Munodzingwa.
Imi zvakare mune sangano renyu kana kuti zvimwewo zvamuri kuita ikoko, manga muri kuti muri kutengesa programu yekubatsira vari kurwara, timbotiudzai nezvenyaya iyi musati maenda, motiudza zvakare kuti vanhu vanokubatai kupi?
Okay, ini ndinoshanda nesaza.com. Saza.com, inotumira chikafu kuZimbabwe. Saka vanhu vari kudiaspora, we've been doing this for 20 years. Or good diaspora, you can log on saza.com, otenga chikafu, chobuda kuna any OK store in Zimbabwe. And among other services, also Rushana name on the Bonvi Medical Aid. Bonvi Medical Aid, provide a hospital platform for Zimbabwe and Zimbabwe. Saka zvauta nesaza.com, varikuti saza.com, inotengesa masaza kuno kuna maZimbabwe that are abroad. Ivo vanogona kubhadharira varwere vava kumba, vasati varwara medical aid. Plus, also it's important with my annual checkups, because So medical aid, any medical hospital in Zimbabwe, even South Africa, the Mauritius, depending on what plan that you get. I'm going to talk about it. And I'm going to go to Zimu Expo, Negandiriko Ndemene Total Raipapu. You can sign up on location. We'll love it.
Aiwa, thank you so much for gracing us on this platform, which actually, you know, gives a chance to people in the diaspora to tell us about what they are doing. As we move on with the politics of the day, we will let you go, and hopefully your event will be successful. Thank you so much, Mr. Majengwa.
Mr.
Majengwa, before you go, just one quick question. You said the embassy will be assisting people with papers, and we understand there's a new passport, the e-passport. Is it going to be available?
No. The e-passport requires you to be on location. Excuse me. And the machines are in Zimbabwe. So if you want an e-passport, you don't know Zimbabwe. I see the old passport is still available. So when you come to Expo, you have an old passport. Not new one. New one, you don't know Uripo on location, you go through the biometrics, and then the passport comes out.
And then, what does a person need to renew their passport so that by the time they come, they are ready to get their
You need a copy of your birth certificate, a copy of your national ID. Then you need a copy of your picture page of your passport. Now, if one of our jinji wakakurira kuno wakabakumbaru wanoadike wasina ID, wanobatirwa. They can have an affidavit. David, wakabakumbaru wane 10 years wasina ID. Now, I have 25 years. I have a passport. I have a passport. I have a passport. I have a work embassy. I have a person who has a fingerprint, application. You also need two passport size pictures. These pictures are actually the British size or Mexican size. American pictures are a bit bigger. If you do get those, I'm going to check what I have a box application.
Thank you so much, Mr. Majengwa. Have yourself a good day until we meet sometime.
Thank you. I hope you guys can come to the expo.
Yeah, sure. We'll try and do that.
Thank you. Have a good day.
All right. Thank you. Bye-bye. Yes, marvelous. We are really running out of time, and I know the politics was getting heated, but let's just have Mr. Bango say a few words, and then we'll call the politicians. Mr. Bango, ungasitshela wena ukuthi siyazi ukuthi iminyaka yonke lilo hlelo elihlangana khona izalwane zeZimbabwe ezesikhalangeni ibukalanga day. Ungasitshela ukuthi kuyabe kuhamba njani?
Lila ibukalanga day lilanga lapho esiyabe sisenza izinto eziningi kakhulu. Izinto ezihlanganela ukuthi abantu nje okokuqala sazane kuqala njengoba kwesisikhathi sise-diaspora kanje ziningi izinto ezisehlelayo singabantu okufana lokugula abanye abantu bahlala bebodwa so abantu kuqakathekile ukuthi abantu sazane. Njalo okwesibili lokuthi sibekwazi ukuthi abantu bakithi what businesses are they doing. For instance bakhona abanye bangama-lawyers. Njengoba sazi ukuthi kule lizwe leli abanye abantu they struggle with the accent yakuleli lizwe, but nxa kule lawyer eliyena elisukukhuluma ulimi lwakho kuba lula kakhulu ukuthi uhambe uyothola usizo usebenzisa your own mother language, ungasoze uhlutshwe i-accent yalapha e-England. So then kube khona abanye abantu abenza imisebenzi efana loku le minye imisebenzi eminingi ehlukeneyo siyabe sifuna ukuthi abantu babuye sibekwazi ukuthi abantu bakithi benzani. Kuphinde futhi after lokho into enye siqhubeka yokuthi abantu ababezazi ukuthi bona bangobani njalo imbali yabo ihamba njani. Silabanye abantu abadala abakhona khona lapha abazaba bekhona besethekelele abantu abadala sibili abanye abangabe le minyaka efika kubo 80 years labo 90 years abazaba bekhona kulo mnyaka abanye abavela kwezindawo ofana lakubo Hingwe ngale labanye abavela ezindawo ofana labo Tokwana abazaba bekhona bezosincedisa ngalolu suku ukuthi basikhumbuze ezinye izinto eziningi esingasazikhumbuliyo njalo lokuthi baphinde babuyise uthando neshikalanga tuthi gwiniza ludo muluzi kwendu kweshikalanga toba tikudzana kuba kuzipa kuli hwabuyanana kwazvo kwale kukalanga katari njalo sipheka lokudla kwakithi lelo langa lemidanso kuya kudlalwa imidanso emnandi kakhulu kulomnyaka sabe sibe nhlahla kakhulu ngoba siyabe silondoda bathi ngu-Allen ndoda abamaziyo ukuthi I think this is the first time ukuthi irumba yakithi ibe khona lapha e-Europe kuyabe kuqala nqa ukuthi bekhona lapha e-Europe. So abantu bakuthakazelela kakhulu lokhuyana ukuthi abantu bakithi ababuye sizotshona sibhojisa sonkeni, but ngokunjalo asi kuti noma sithi sibiza abantu bebukalanga kuphela siyazi ukuthi there are so many people abafisa ukuthi bafunde imbali abantu bebukalanga njalo bafunde lolimi lobukalanga ngoba ukuthi ufunde ulimi kudingakala ukuthi uzibandakanye nalabo bantu noma uzondeze kulabo bantu ukwenzela ukuthi uyenelise ukufunda indlela abayenza ngayo, indlela abaphila ngayo. Manje wonke umuntu asikhethi ukuthi ungabe umuntu obukalanga noma ungumuntu angaphi. Sithi abantu bonke ababuye sizokholisa sonke leli daba.
Hayi, thank you so much. Hayi, siyabonga kakhulu, sizaxoxa kabanzi ngendaba yobukalanga kunsukwane ezilandelayo.
Ngiyabonga babukalanga.
Hayi.
Thank you, sir.
Yes. Yes, so we are back to politics, but unfortunately, Chief Soso, we have only 2 minutes to go. So if you round up with just 1 minute, that would be great.
Yes, let me talk about Zim Export, Tenge Tiripo, ku Cincinnati as Triple C, Tirimusangano Yovano, no Garamovano, Sakatakati Pese Panange Painema Zimbabweans, Tenge Tiriko, Zim Export, Ne Ukamana. Tanga Tiriko, Goraga, Dallas, Texas, Sagatukuti, Vanavis, Zimbabwe, Varumo, America, Varu Cincinnati, Kanamchida Sadza, Kanamchidama Guru, Kanamchidama Zondo, Guru Ria, Rim San Ariari, Norwana, Patripu C stand, Chete Chete, Zekurwa, Kanazukutukana, Isati Tezozo, Zekutukana, Takasirana, Doctor Mavaza, Munua Una, Manuia Pan, Manguaji Tukira, President Tamisa, Manguaji, Manguaji. Tipusi, pamusoro pezvo vonyepa futi vachitaura zvinhu zvinotowisa ngoni manzwa vachitaura kuti president hanzi vamunava vari above the law chavanenge vataura chinotongoita ndazunguza musoro hanzi hakuna chavanotaura chinopikiswa nekuti vari above the law ndomashoko avatoshandisa iwayo vachirumbidza vamunangagwa saka isu tinoti hakuna munhu ari above the law Dr. Mavaza atimbokudzidzisai you are a doctor but today we want to teach you just a little bit of humbleness even Biden Trump or all the great president even Nelson Mandela it's Africa Day today we remember him for his humbleness there is no one who is above the law and don't muzvizive izvozvo touyawo kunyaya yedu yatinogara tichitaura sevana vemudhayaspora yekuti tiri kuda kodzero yedu yekuti tivhote vamunangagwa ngavasangane nevana vavari kusangana navo kudavos asi ngavataure chokwadi panyaya yedhayaspora vote it's our constitutional right we are supposed to be voting and he promised in New York that Zimbabweans are going to be voting if he doesn't come through this year, then Zimbabweans will remember him as a lying and corrupt president.
Thank you so much.
Can you weigh in on what Mr. Tawanda Jokora of CCC is saying?
Quickly, please, in a minute or so. We are running out of time.
Thank you so much. Chekutanga ndauti vadzokora vagonzwisisa chinhu chimwe chete kuti mutungamiriri wenyika ndiye mutemo akangoisa signature yake watova mutemo. Mutungamiriri wenyika hanyebe chaanenge ataura chinoitika, chinoitwa. Saka mangwana mutungamiriri zvaachaudza vana vari mudiaspora zvinoitika nekuti vamunangagwa vanozivikanwa semunhu asinganyebere nyika yake ende anonzi mutungamiriri wenyika anoteerera. Chepiri ndira kungotsanangura kuti yes vana vari kunze kwenyika vari kuno kuEurope mangwana vanokwanisa kunge vachikwanisa kuona mutungamiriri wenyika uye aitione mutungamiriri wenyika is open for everybody haisingori yevana vezanupf chete ndiye vana vezimbabwe uyezve timu yedu hombe ndeyekuti Zimbabwe is open for business ini muri vana vezimbabwe uyai titange kushanda kane program kana vadzokora vanga vasiri kuiziva ichatanga yakatotanga iko zvine kuti kana muri kudiaspora pane link yamunonyora kuti mukwanise kutsvagirwa pekubata pekurima pekuisa nguruve dzenyu kana huku any project you have you bring up your project hurumende iri kutibatsira saka tirikutiteta saizvozvo pekupedzisira ndiri kuti taakupedza zuva ranhasi vana vezimbabwe kwese kwamuri zivai kuti vamunangagwa vanokudai nyika yezimbabwe ndiyenyu kana maakuzovhocha 2023 aiwa vhocherai pana vamunangagwa kuti nyika yedu ienderere mberi mwari vakutungamirirei tichakunamatirai musangano wedavos uchapera mangwana makuseni tinenge taakudzokerawo ichida kuti mwari agova nemi ende tigovoti zvaitwa kuno zvigobudirira nyika yedu igoenderera mberi kuna vadzokora ndinoti mwari akutungamirirei kapa muchaenda ku expo uko mugoshandukawo mugodzoka kuzanu PF nekuti tinokudai iwe neni mune basa imusangano wenyu munodiwa mese mwarave nemi vagande tida kutendai. And thank you for today.
Thank you so much. Yes, marvelous. That was the end of the show. Thanks to our guests, Mr. Anes Manjekwa and Dr. Simbama Vaza, and of course, Chief Soswe Tawanda Tsokora. And not to forget, of course, Difa Wachapi Pango. Until we meet next week, thank you. Good night.
Thank you.
And I'm Marvelous Mklanganya, who are in Washington, saying have a very good night.
Thank you.